neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 7/2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mari yezvigi yoramba ichishaya simba, zvopa kuti hurumende itsvage matanho ekuidzikamisa. Vamwe varimi vokumbira mabhanga kuti avakanganwire zvikwereti, sezvo pasina chavakakohwa mwaka wapera. Hurumende inoti yapedza kuzeya bhiri idzva rakanangana nekwainoti kudzosera chiremera muvarairidzi kana kuti Teaching Professional Council Bill. Iyi ndiyo mine yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG yatanga kushaya simba zvakanyanya, hurumende ichitendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekudaro yave kuda kutora matano kugadzirisa dambudziko iri. Ko chii chaizvo chingaitwa kudzikamisa mari yeZIG? Mutori wedu wenhau Costa Ngomo anotipa nyaya inotevera.
Vaimbove gurukota rezvemari muhurumende yembatanidzwa vatenda ibiti vati chinhu chekutanga chinofanira kuitwa kudzikamisa mari yeZIG kuisa hurumende inodiwa nevanhu yavanenge vane chivimbo nayo. Vabiti vapasemuenzaniso pakaumbwa hurumende yembatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013 pavanoti pakaone kudzikama munyaya dzezveupfumi.
So chekutanga ndechekuti kana uchida kuti upe mushonga unorapa ZIGI, visa hurumende, uise hurumende inodiwa nevanhu. Gorili yavatsvangira yavachiripo, Government of National Unity takabata basa, tikasenza nemari, economic stabilizer, inflation stabilizer, nekuti vanhu vaivimba nehurumende iyoyo yokunyanyanya navatsvangirai.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari gurukota rinoona nezvemari, mubato rinopikisa reMovement for Democratic Change kana kuti MDC, vatapiwa mashakada. Vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekuti mari yeZIG ikwanise kutenga zvinhu zvese kusanganisira mafuta edzimotikari nezvimwe zviri kubhadharwa nemari yekuAmerica chete pari zvino.
Nyika inoda kunge ine mari yayo iri strong inoshanda kutenga zvose. Saka kuti mari yedu itekeshere munyika, ngatiite kuti itenge zvese zvinotengeswa munyika kusanganisa nefuel. Chese zvacho ngachibhadharwe nemari yedu iyoyo, ndokuti tipromote our own national currency.
Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vaPersistence Gwanyanya vanoti kuti mari yemunyika idzikame inoda kutsigirwa zvakanyanya nemari yekunze uyewo negoridhe rakawanda. Vagwanyanya vatsinhirawo zvataurwa navamashakada vachiti vari kutarisira kuti mitero mune ramangwana ibhadharwe nemaZIGI.
Ava tinoshandisa urongwa hwekuti mari yedu yeZIGI nekuti yakatsigirwa nemari yekunze kwenyika neupfumi hwegoridhe inofanira kunge ichizotsigirwa painenge yakuita sekuti yakunoshayiwa simba yotsigirwa neizvozvo. Kune mitero yakakura inofanira kubhadharwa nemari yeMaZIGI. Saka maZIGI iwo arimo munyika tinotarisa kuti achaenda kunobhadhara mazhinji acho mitero pozova nedzikamo.
vachitaurawo nemusi wechitatu kumarinda anoradzikwa magamba eHeroes Acre pakuradzikwa kwegamba renyika vaShadrack Ndavambi vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga vakati hurumende iri kutora matano kudzikamisa dhora remunyika.
Let me assure you that government is working to promote the wider use of our local currency.
Regai ndikuudzei kuti hurumende iri kushanda nesimba kutsigira kushandiswa kwemari yedu yemuno kwakanyanya uye iri kuisa matanho ekubvisa zvinovhiringidza kushandiswa kwakanaka kwemari yedu.
Mari yezigi yakaparurwa muna kubvumbi gore rino nagavhuna wereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanhu. Mari iyi payakaparurwa ichitsigirwa negoridhe uye nemari yekunze yaitengawo zviri pamutemo mari yekunze kusanganisirawo dhora rekuAmerica iro raienzaniswa nezigi 1350. Asi mushure memwedzi mishanu mari yezigi yave kupera simba kunyanya pamusika mutema apo dhora rimwe chete rekuAmerica riri kutengeswa nemazigi anodarika makumi maviri nemana kana kuti 24. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti zigi rave kumawere. Muzvinafundo Mugano vanoti chimwe chiri kupa kuti vanhu vaende pamusika mutema zvikuru vemakambani kushaya mari yekutenga zvinhu kunze kwenyika kumabhanga. Vagwanyanya vanoti kubva zvaparurwa mari yezig RBZ yakwanisa kupa mabhanga mari inosvika zana remadhora nemakumi mapfumbamwe kana kuti 190 million kumabhanga. Asi vanomirira makambani vakaita seZNCC neCZI vanoti vari kukundikana kuwana mari yavari kuda. Hurumende yakambosunga vanhu vanopfuura zana ichivapomera mhosva yekutengesa mari zviri kunze kwemutemo. Vanhu vakasungwa ava vaisanganisirawo vanevhayo Mutsvangwa vanova mwana wemutauriri webato reZANU PF vaChristopher Mutsvangwa. Zimbabwe ine nhoroondo yekubudisa mari itsva asi dzichishaya simba mushure menguva pfupi dzaparurwa. Zigi imari yechitanhatu yaparurwa neZimbabwe kubva muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Hurumende inoti yapedza kuzeya bhiri idzva rakanangana nekwarinoti kudzosera chiremera muvarairidzi kana kuti Teaching Professional Council Bill. Dare remakurukota rakatopa ropafadzo kuti paparurwe mutemo uyu. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJen Fan Muswere vanoti zvakakosha kuona kuti vanoita basa reurayiridzi havangoite madiro aJorgina. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro.
Bazi reprimary nesecondary education rinonzwa kufara zvikuru nebumbiro reTeaching Professional Council Bill rava panzvimbo ratakapedza kuzeya musi wemuvhuro vhiki rino.
Vandoro, bhiri iri rakanangana nezvipi chaizvo chaizvo?
Bumbiro iri rinenge rakatarisana nekuti risimudzire basa ravarairidzi. Varairidzi vanenge vakukwanisa kunge vachinyatso kuremekedzwa vachinzi uyu ndiye murairidzi anonzi teach. Zvireva kuti pane zvakawanda zvinenge zvichitotaurwa kunzi kana tataura kuti uyu nditicha anofanira kunge akaenda kuchikoro akagumira pakati, anofanira kunge aine zvakati nezvakati nezvakati. Ndozvinotiratidza kuti bumbiro iri rangofanana nezviya zvatinenge tichizoti kana ari dhokotera anenge ari muprofessional council yavo, kana ari engineer ari muprofessional council yavo. Saka zvichemo zvese zvivarairidzi zvinenge zvichiuya kuTeaching Profession Council. Iyo ndo inozozeya kuti chichemo ichi chakakodzerere kuti tichindotaura nehurumende.
Richabatsira murayiridzi wanhasi here? Tambonzwa vamwe vachichema vachiti rinenge richavambunyikidzira kodzero.
Tinoona kuti Teaching Profession Council ichange ichabatsira maticha zvakanyanyisa pakuvaremekedza sevarayiridzi vanotipa dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vari parunhare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, vaObert Masaraure.
Mazuva apfuura tatiri mubishi rekuisa misoro pamwe chete tichigadzira gwaro rekuumbwa kweTeacher Professional Council rinotarisirwa kuve bhiri richapinda muparlamende pachigadzirwa mutemo unoita kuti profession yeteaching inge ichiregulatwa necouncil yevoluntary council yevarairidzi pache zvavo varairidzi vachiona kuti mastandards avo ebasa ravo angasimudzirwe sei anobvumirwa kuita murairidzi ndiani munhu anomiswa kuita murairidzi anenge aita sei ndezvipi zvakanaka zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa nemurairidzi ibasa rinenge richiitwa necouncil iyoyo
saka imi munorionawo sei bhiriri
tichiona kuti pataita basa iri kune vamwe kunyanya vaibva kuhurumende vaida kushandisa Teacher Professional Council kuti ive vehicle yekuwedzerera kudzvanyirira vashandi zvinova zvinhu zvataramba tichiresista uye taiona ruoko rwehurumende vachida kutoapoenda ivo council zvinova zvataramba kuti council iyi varairidzi inofanira kuumbwa nevarairidzi saka pari zvinotamirira kuona bhiu rekupedzisira chazenge richiiswa kuparliament kuti rinoratidza here zvataichemera nezvatakakutaura kana kuti rachinjwa
titarisewo kutambirika kwaro kana kusatambirwa kwaro nevarairidzi
isu hatizotambire Teacher Professional Council inodzvanyirira varairidzi Teacher Professional Council inofanira kusumudzira profession yeteaching asi ichinge ichiitwa nevarairidzi vachichengetedzana pache zvavo sevarairidzi
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vange vari parunare muHarare. Kurambira kwakaita mvura mudenga mwaka wapera kwave kupa kuti vamwe varimi vakumbire mabhanga nehurumende kuti vavakanganwire zvikwereti zvavainazvo vachityira kuti zvikasabviswa vanogona kutadza kubuda mumadhaka mavari Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera
varimi ava vainge vakapiwa zvikwereti zvefotireza nembeu kuburikidza nemabhanga akaita seCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ Agricultural Bank kana kuti AgriBank neNMB Bank kuti varimi ava vakwanise kupiwa zvimwe zvikwereti mwaka uno vanofanirwa kunge vabhadhara zvikwereti zvavo zvose asi mumwe murimi wekumakonde vabheni zvorwadza vanoti mwaka wapera hapana chavakakohwa nekuda kwezuva rakapisa zvirimwa
Gore rakapera kwakatsva hapana chatakawana zvekuti kubhadhara chikwereti chekubhengi hapana kwainombobva mari yacho zvinhu zvazvakaoma
vazvorwadza vanoti ivo nevamwe vavo vakatonopira nyaya yavo kugurukota rezvedunhu remashonaland west amai marian chombo
iyezvino takatoenda kwaresident minister kuti vapindire nyaya iyi kuti gore rino rikuwanawo mbeu
mumwe murimi wekumacheke mudunhu remashonaland east vakingston zigauke vanoti vakaedza kuenda kubhanga recbz kuti vapihwe zvikwanisiro zvekurimisa mwaka uno asi vakanzi vanofanirwa kutanga vabhadhara chikwereti chavo chose chemadhora ekuamerica zviuru zviviri nemazana maviri kana kuti $2,200 mukuru werimwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe farmers union kana kuti zfu vapaul zakariya vanoti nekuda kwekusanaya kwemvura zvinonetsa kuti varimi vabhadhare zvikwereti
varimi vane chichemo chinonzwisisika chaizvo ndiani asingazvizivi kuti mvura haina kunaya kure mwaka wakapera ndiani asingazvizivi kuti varimi havana kuita kuho ravakanga vakatarisira tese tinotozviziva nemafigures ataitarisira nekuti ichabuda yakadai kana mvura yana yazvakanaka hatina kuwana izvozvo
vazakariya vanoti kupedza dambudziko iri varimi nemabhanga vanofanirwa kuwirirana kuti vavandudze chibvumirano chechikwereti
kuti vanhu vachigara pasi vopikurirana kuti toita sei tifambe zvakanaka tisavhara mabhizinesi varipo nekuda kwokungoti tiungotibhadhara chikwereti tichazoona kuti munhu wacho haatorina mari yacho yekubhadhara chikwereti ichocho kune inonziwo restructuring of debt tinoita restructure zvikwereti izvozvo
mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe integrated commercial farmers union amai mai wepi chiti. Vano tipano kwanyi wabutuaka zimenzira ze kuti kunyange mvuraika sanaya. Varimi vano kwanyi sakuwa na chowiri.
Shaka kosha kuti vano kwere tesa. Wagadziri senyeye madiriziro kuti varimi wako uwe shaka faniri. Nukuti kukwere tapasi natarisiro kukua. Shunaita kuti varimi warambi waini chukwere iti. Chinozo kuneza kubadara pamsana pima interest rates anuramba achikwira gore rogaro.
Ama isho mbo wano chi wata kwiza nyaya yesu kwere chukudare rima kurukota.
So the negotiations are
Mutauri we banga resi bizet, muzari machu danyati, vano kiparizinu avana uwandu wevarimi wakundika na kubadara zikwereti, sezo vano kudorongo za zirikupa kumabanga mumatunu mana enyika. Ndaka mila studio 7 ni Muchinoi, njini Nunura Ijena.
Kuzino tochienda kuchirongwa cha Women's Forum chatuno pakurirwa na Marvelous Mutlanganya uye we Studio 7.
Ndiina kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muhupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutlanganya uye ndiri mu Washington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na muzvare Esther Marwa. Vanova ivo chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa chinoita izvo zvemitambo uye vane page ravo paFacebook rinonzi Fani Madumbe page apo vanoita zvemitambo. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti makatanga sei zvemitambo izvi.
Chakaita kuti ndifunge kuita page rangu rinonzi Fani Madumbe page. Kukura tichiita zvimadhirama ezi efemili mumusha namainini vangu kunyanya nevanini vangu. Unfortunately mainini vangu vandinoramba ndichitaura nezvavo vakashaya. Asi munhu aifarira kuita zvinhu zviri fani zvekungofadza vanhu nguva dzose. Saka nguva ichifamba tiriko kumusha tisina kana chinonzi foni. Takazosvikawo panguva yekusimuka toenda kunoshanda mudzimba kwaana Muchare nekwaana Harare. Ndopataizoona zviopportunitiwo zvokutiwo wanzi ine wawo wakwanisa kuonawo TV. Ndipo pataiona vana Mukadota, vana Muchirofanza neda vana Madumbe na wana gringo na wana mbuzi ya dhura chaiwa ona mukana kekuona TV. Remember takaenda kuoko kwa na Harare kwacho kuita chibasa chemumba kudziza unenge usina cha unokwanisa kuita ndechibasa chemumba. Saka hauzi munhu wokuti unoramba uchingowana zvana TV nguva dzose. Taingoona once in a while tobva taona kuti zvaanenge munhu wakaitawo seni vari kutofadza vanhu through acting pama TV hapa. Zvobva zvaperawo zvakadaro tichindoona.
Pari zvino muri kuwanikwa muchiita mitambo yenyu iyi muri kupi? Muchiri pabasa here?
Iko zvinezvi handichisiri pabasa. Ndave kugara ndega, basa rangu rakapera. Takazengeta kushanda takawanda pabasa. Saka one of munhu wandaishanda naye akasvitsa nyaya dzangu dzepa social media kune varungu. Saka varungu vakanzwa kushushikana. Ndofunga vakafunga kuti pamwe ndinowana mari yakawanda kupfuura yepay. Nyambisirwa hakuna. Ndakauya pa social media nekuda kwekuda kushowa talent yangu yekuva fani. Ndosaka ndakauya asi mari chaizvo kuti isu tinoti tinowana mari inoshamisira. kuzvidzivirira hapana asi varungu vanofunga kuti munhu uyu zvaaita zvesocial media munhu waakuzikanwa akaudzwa kunzi peji rake ratokura vakaona ritori ne 100+ followers vakatya kuti the one day tinogona kuzongobirwa pano saka ndopakabuda zita ipo pakushanda mumba ndipo pakabuda zita rekuti madhumbe saka ndakangokura ndiri munhu anofarira zvekubika saka izvi papeji rangu rafani madhumbe sezvo ndiri munhu ari kudawo kukura ndinongoita zvese zvandinofarira papeji wani iroro
vanenge vachida kukuonai vanokuwana ipapi
so vanoda kundiwana vanouya papeji rangu rinonzi fani madhumbe peji uyezve ndinokumbirawo vasati vafollowa kuti vandifollowo vanditsigirewo papeji rangu rinonzi fani madhumbe peji
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvemasaramusi anonzi ari kuitika mune zvimwe zvikoro zvemunyika zvatisiri kutaura hedu nemazita uko kunonzi kuri kudonha matombo anopisa moto isingazivikanwi kuti yaveswa nani ichinzi iri kungopisa zvivakwa nembatya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata sekuru Prince Mutandi Sibanda. Sekuru Sibanda mungatanga nekutsanangura here kuti zvii zvinenge zvichiitika munyaya dzese dziri kutaurwa dzatiri kunzwa dziri kuitika idzi dzimwe dzinoitika mumisha dzimwe dzinoitika muzvikoro imomo.
Jongwe Kandemiri tine chivanhu tine tsika dzedu dzatinadzo zviri kuitika pachikoro ichi usherekete rudi ruri kuitika Tingati izvi matare anodiwa nechivanhu kwete chipostori nekuti tsika dzedu dzechivanhu isusu tichitarisira kuti ari uyu mweya wetsvina uyu nungoitobuda uchikanganisa vana zvaari kuita
chii chingadai chiri kukonzera zviri kuitika izvi sekuri Sibanda tichiona kuti zvinhu zviri kuitika muzvikoro zvakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana
kune zvatoti zvivanda kana zvitoma zvanetsa zvashungudza vana pachikoro ipapa mweya yetsvina iri kukanganisa vana kana takatarira ndiri kutaura zvangu ndakamirira zinata ndichipenengura panhu padiki pandodi pandokwanisa mweya unobva kumadzinza ikasi tichiona variko vamwe vavuti vane ushereketo
asi zvingakwanisa kugadzirisika here izvi sekuru Sibanda tichiona kuti zvikoro zvaakuvhurwa vana vakwanisa kudzokera kuzvikoro misha yavo yakachena
zvinhu zvinogadzirisika tsika dzedu dzechivanhu hadzitsvagwe mashoko emhepo zvinoda kuti iyo midzimi iyoyo imhepo ka inoteerera zvamuri kuita saka ndakumbira madzitateguru vasinungure zvinofambe zvakanaka
manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori wesangano rezinata sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
Notenda Jonga musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Vakawanda muchikamu chezvemitambo vanoti mitambo yemumigwagwa kana kuti street theatre inofanirwa kuramba ichishandiswa senzira yekupa ruzivo rwakakosha kune veruzhinji pamwe nekuvatandadza zvinogona kudzidziswa vanhu zvinosanganisira kukurudzira vanhu kuti vasashandise zvinodhaka kodzero dzevanhu mirizhonga yemudzimba pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze mutori wedu wenhau Pasmondrovu anoti panyaya inotevera
Nyanzvi zvemitambo vachitungamira sangano reChildren's Performing Arts Workshop kana kuti chipao vaVictor Peturo vaudza Studio 7 kuti mando yemutambo uyu inobatsira zvikuru munyaya dzemagariro evanhu.
Mitambo yepami inoitwa mumugwagwa inotibatsira zvikuru sei kuti tisangane ne vatinenge tichida kuudza. Mumugwagwa nenharaunda dzatinogara ndimo munogara vanhu.
Vawedzera vachiti inobatsira mukutandadza veruzhinji panguva ino yekusamira zvakanaka kweupfumi.
Dzimwe nguva patinoita mitambo yedu kudzimba dzemitambo atinoti matheater house aya, vashoma vanouya zvikuru senye kubhadhara nezvimwe zvakadaro.
Mutambi anemukurumbira pamitambo yepamigwagwa Stage More Takavada anozikanwa nerekuti Matsotsi achishanda nesangano reMashona Arts kuchitungwiza anoti iri ndiro basa rake raanorarama naro.
Mukuita street theater mene ndoma tukuzo wanoo mimwe mkane kuti vanwada kuitirwa mabasa makambani vadaitwa ma workplace performance ma NGO vadaitwa ma drama vachitipo ma themes akafanana na drug and substance abuse vana circumcision vana early child marriage tivaitira mabasa iwayo. Saka ndikutaura chokwadi hazviri kutiraramisa.
Mumwe mutambi wechidiki Gamuchirai Mukwakwami anoti akakwanisa kubudirira uye akawana cheuviri kuburikidza nemitambo yepamugwagwa iyi.
Izvinonda kubudo pazvivhitivhiti ma projects akasiyana siyana ma series akasiyana siyana anosanganisira Chipo the Gift. Takagonawo kuachieva ma goals angu nekuti ndakugonawo kudzidzisawo vana.
Vanoshanda nesangano reprecious children's arts organization kana kuti Pika Muzvare Rashiwe Chipurunyenye vanoti mitambo yepamigwagwa iyi inoda kutsigirwa sezvo ichisanganisa vanhu vakasiyana siyana kunzvimbo dzavagere.
Izvo zvinova iwe mhando yetheater iri inclusive sezvo ichikwanisa kubata chero vanhu vasingaite nezvetheater.
Asi murungi wemabasa musangano reCulture Fusion vaFrancis Nyakuwa vaudza Studio 7 kuti kunyange mitambo yepamigwagwa ine mutsindo vatambi vakawanda vanokundikana kuiita sezvo zvichivadhurira kana vasina rubatsiro.
Nekuti kazhinji kacho ndiyo nzira inonyanya kushandiswa nemakamba kana kuti vaya vatinoti ma civil society organizations pavanoya munzvimbo dzakasiyana siyana mumanharaunda mumadunhu vashaya vachidzidzisa vanhu.
Vachitaura neStudio 7 mushandi mukuru muofisi inoona nezvemitambo tsika nemagariro mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Manda vanoti hurumende yakazvipira kutsigira vanoita zvemitambo.
Tinoedza kuumbiridza mitemo yekuti mukuitwa kwebasa remitambo tsika nemagariro kunge kuine chiremerera, kunge kuchioneka kuti kunopa pundutso kuvanhu, kuoneke kuti ibasa rekuti munhu anokwanisa kuti ndiri mubhizimusi rekuweza, ndiri mubhizimusi remasports, ndiri mubhizimusi rebhora.
Mitambo yepamigwagwa inonyanya kushandiswa pakushambadzira zvigadzirwa zvemakambani, zvirongwa zvemasangano anoshanda akazvimirira ega, kunyange zvirongwa zvehurumende. Mhando iyi inosiyana nemitambo inoitirwa panzvimbo yemitambo imwe chete. Vatambi vakaita saFred Manjalima anozikanwa nerekuti Kapfupi, pamwe naDavid Mbaiwa anozikanwa nerekuti Sabu Kvarazipi ndevamwe vatambi vane mukurumbira munyika nemutambo yepamigwagwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mari yeZig yoramba ichishaya simba, zvopa kuti hurumende itsvage matanho ekuidzikamisa. Vamwe varimi vokumbira mabhanga kuti vakanganirwe zvikwereti sezvo pasina chavakakohwa. Hurumende inoti yapedza kuzeya bhiri idzva rakanangana nekwarinoti kudzorera chiremera kuvarairidzi kana kuti Teaching Professional Council Bill. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Azininga, ndiri muWashington, D.C.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mgela emsakazini we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 7 Mpandula 2024 uTabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje. Abaphikisayo eZimbabwe bathi ukukhahlanyezwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba uZulu. Abanye abesifazane eZimbabwe bathi basebenzisa imithi yesintu kwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo eZimbabwe bathi ukukhahlanyezwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba uZulu. Bathi uhulumende kaMnangagwa wephula ilungelo loluntu ukwedlula okwakusenziwa ngwaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017. Kulabaphikisayo abavalelwe eRemand Prison October befuna ukutshengisela ngesikhathi uqhutshwa umhlangano weSADC Summit eHarare. Kulabanye njalo bathi uhulumende bathwalise nzima kulezi nsuku loba umhlangano lo sowaqhutshwa eZimbabwe. Ukuhlaziya udaba lolugibs dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube onobhalajikelelwa inhlanganiso yeFreedom Alliance.
Kutshengisa ukuthi uhulumende okhona asiyo uhulumende wabantu, uhulumende oyisitha sabantu futhi owesaba uZulu ngoba esazi ukuthi uZulu akamvotelanga. Kuzanywa ukuthi kwethuswe abantu bahlalele evalweni ukwenzela ukuthi bangabuzi lutho. Njoba kunje ukukhunywa labo cheche tembo nalabo kufune ukuthi abantu bahlale besevalweni yikho lapho kulohlupho khona khonapho. Njalo khonokho bese kugcwalisela ukuthi ukukhishwa kukaMgabe kuthiwa sokulungisa izinto kwakungamanga njengoba abaningi savela satsho ukuthi lapha kunuka santungwana la
ye kodwa kuzaqhubeka kusenzakala konke lokhu abantu bebukele nje khonya kulanto vela kubangayizwa kunjalo.
Kodwa abantu mbona ngathi bangavaleleke embodleleni ukuze badubuka njengekhokhokhola kulalapho kuzafika khona okuyinto okwakwakhona. Angithi uMgabe ubekwenza okuyinto khonokho kwafika lapho kumlahla khona. Akaze kwenzakale loba kukumbali ukuthi kuthiwa abantu ngabenza so kuzaphetha kukuhle kunjalo. OSmith bakwenza abakho, uMgabe bakwenza kabakho. Yiyo into eza kwenzakala ukuthi abantu kuzagcina lapho kuyabila khona okuyimvisa kwakhona. Kungavila isidikiselo kuzasiphosa khatshana.
Ye kodwa kuyangizona abanye vele kungani sebekathele ngakho konke lokho.
Vele kho kuyenzakala kustruggle babudube ukuthi abantu bazakhathala kwesinye isikhathi kuvuke umfula njengenhlathu. Ukukhathala kwabo khona lokhu kuthi ukuthi nxa lapho kunywa khona kuzabe sokulamandla aphindiweyo. Mina nxanga ukhaya lokhu into kwakhona ngoba angeke umuntu azenzele santando kuze kube ntolontolo. Engashiyo uNkulunkulu akwenzakali khona.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube nginobhala jikelelo enhlanganiso yeFreedom Alliance obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sixoxe njalo lo mnumzana Kodam Msaka okubandla lezanu PF la kwinhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe.
Abantu bayabotshwa baba bonke lapha oyakhona. Ngikhuluma nje kulabantu athwa babotshiwe bebotshelwa nje kunoku kwephula umthetho Codification Act lapha eZimbabwe kutshengisela ukuthi umuntu akayenzi santando umbuso umele ulondolozwe akula umuntu ophezu komthetho. Nga ukhumbula kuhle ungakhumbula ukubana eBritain silomunye umZimbabweni owabotshwa njalo esenza into efana nayo kuma social media khonapha wabotshwa khonale ebotshwa eBritain umZimbabweni. So lapha la kweZimbabwe umuntu engephula umthetho ukuthi uhamba kuma social media uhlanza ukhuluma santando ikakhulu mayelana ngelizwe lakho uyabotshwa njalo kumele futhi abantu bekhumbule ukubana kule cyber act eyafakwayo yokubana even ungaze uchithise omunye kuma-social media uyakwanisa laye ukukubophisa what more laba abafika besenza ubugelekecele bugebenga kuma-social media phezu kwelizwe
kodwa ke baba msaka kulabanye phela bathi uhulumende wesaba abantu bathi uhulumende akangavotelwe vele yikho kesaba ukuthi abantu bangamenzela okunye asikho konokho
Ayi abona laba bantu abantu abaphuphayo abayalelwa umuntu ocabangayo akasoze ethi uhulumende kavotela ngoba even bona abe opposition TCC sebevuma ukuthi hayi wawina uhulumende so uqala ukuthi uvume into ekhona esegcekeni usuhamba kuhle okwesibili uhulumende uyesabani uhulumende ukhona ukubana ilondoloze ilizwe akesabi muntu mele enze into ekhona engaqalisa ukekela ukubopha abantu siyabale chaos elizweni akusela rule of law so akayesabi uyenza okumele kwenze yikho kulamajele yikho kulamacourt yikho kulamapolice
umnumzana kudamu nsaka ukubandla lezanu PF la kunhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 SARR
Lamle landwandwe
Lamle
Lamle landwandwe
Lamle
Lamle lwamshweshwe
Lamle lamampa wafuwembula
Lamle landwandwe
Lamle
Lamle landwandwe
Lamle
Lamle lamshweshwe
Lamle lamampa wafuwembula
Kweze mapandleni abanye abesifazana eZimbabwe bathi basebenzisa imithi yesintu kwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo kodwa ingcwethi zempilakahle zithi kumele basebenzise imithi le ngonanzelelo kubika uNokuthaba Dlamini
Abesifazane laba bathi izihlahla zesintu ziyabaphathisa ukwelapha imikhuhlane evame ukuhlasela omama ikakhulu kwabahlutshwa izinye sixoxe lonkosikazi Hlengiwe Sibanda esimfice egebha impande zesihlahla okuthiwa ngumthwente esigabeni seChimbombo wona athi usuphathise abanengi ukwehlisa ubuhlungu
isihlahla esisiyasiza kobomama ezibelethweni siyelapha siphinde futhi amahlamvu angikhona ayachiswa efake esilondeni labantwana balama ringworms lawo uyachisa ufake uthathe uhlanze levasini kumgcobo
Unkosikazi Sibanda uthi sekulibanga nje beziphilisa ngalumthwente beyisigaba sesiphathise labanye abaphandle uthi umthwente lo usiphathise omunye wesifazane obephethwe isibeletho osekwehlula kweleZambia lakobulawayo uthi izihlahla leziyizo abakhuliswe ngazo
izihlahla lezi sintu ukuthi bazisebenzise ziyasebenza emzimbeni womuntu ziyaphindezela amandla ukubana isifo lesi sona ukwaso nxa sibuya ngephawu Nxa enatha izihlahla lezi kuyayehla ubuhlungu bangkhona
sibuye njalo saxoxisana lonkosikazi Anna Maseko ugogo laye obeyingxenye yamakhosikazi la abegebha isihlahla uthi kulusizi indlela isintu esesiphathwa ngaso
kanti kade sabantu abasakuthandi sebegijima ngokuthi ngamachurchi kodwa izihlahla zesintu ezakudala zayizisebenza sibili ukubophe sila uzubona ukuthi nga wawuthi phela ma uhleze so engcema ungumuntu lwana kula siyabona amanzi akhona abebhelela wena ukuthatha isidini kanti isinye sakho ngaphakathi siyabe sinjani silomkhuhlane
eqeda unkosikazi Sibanda umgame ngokwengeza ukuphathisa obaba
umchithazulu uyagebha impande zangkhona uzifake emanzini ingwazifake emanzini suzabe uzinatha lazo ungakali especially kwabobaba abanye abavaleka ubuchema angabe vuke kusene nathi engakadli lutho uyazizwa nje kumthuma ukuthi kayicheme masinyani ngokuphela kokuphela ngesihlahla senesesumchithazulu
unkosikazi Olitha Ncube wesigabeni secholocho ngaphansi kwenduna uMagama uthi bona njengabomama basebenzisa isihlahla somganu ukubopha ngaphansi kanye lezinye ezibalela omachisa
izibhedlela zikhatshana and kuyadula le mali sabe singela mali so siyande ukukwenza thina siyande ukuxoza umganu sisebenzisela kwesintu siyawuhlalela ende uyasibopha isibeletho ngaphansi
imizamo yokuxoxa labezempilakahle bakuleli yehlule ngoba besithi abalalazi olujulileyo ngemithi yesintu udokotela ohola isigaba sewange unkosikazi Fungayi Musinami uthe isintu sinzima ukusiphawula ngoba inkolo zabantu zehlukene
people's traditional beliefs
angiyeke ngiphawule ngoba izihlahla
zvikora zvesintu zvikona emthethweni njalo zivunyelwe ukusebenza. Thina kasilawo amandla okuphawula ngokusetshenziswa kwazo.
Imithi yesintu elaphayo yabekwa kusisekelo sombuso ngomnyaka ka-1981 ngaphansi kweziqondiso zomthetho owe Traditional Medical Practitioners Act. Nyakenye ikomiti yezempilakahle ePhalamende yethula ukuba abantu abafika amachumi ayisichiyagalombili ekhulwini 80% baya kubo siyazi bedinga ukwelatshwa ngesintu. Iningi kweleZimbabwe selidanela kiso isintu ngesizathu sokusweleka kwe mithi, ingcwethi ezelaphayo, ukuswela imali kanye lomango wokufinyelela ezibhedlela. Sixoxe njalo lomnumzana iTai Rusike olilihlo lezempilakahle elizweni kunhlanganiso yeCommunity Working Group on Health. Yena osiphendule ngokulotshiweyo esithi sekuyisikhathi ingcwethi zesintu labalapha ezibhedlela besebenzisa iscience bebuthaniswe amakhanda kwenziwe uphenyo ngamandla lukukhangelwa ngemithi yesintu. Uthi uphenyo lolo luzaphathisa ukuba uZulu azi inani langakunatha idosage, inani lamahlandla, ibizo lesihlahla lokunye. Ngimele iStudio 7 ngisewange eChimbombo ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke ngidedele usithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukusilela okwamandla amagesi lamanzi.
KoBulawayo kunzima kakhulu, asilamanzi, asilamagesi. Kuthiwa lapha emadamini akusela manzi. Siyamangala ukuthi kathi khona vele indaba kungakhiwa amadamu aqondane loBulawayo. Sithwele nzima ngamanzi, ngiqinisile sihlezi siqhuqa, asikwazi ukuthi senzeni. Sokugejagejiwa izibhorane yonke indawo, kodwa kuyasilela ngoba awakho la manzi, awabuyi ngesikhathi abantu bewafuna. Siyahawula. Sithathe khathesi sithatha phosa amalanga ayisikhombisa ukuthi sithole amanzi ngoba kawakho. Kunzima sibili, abantu baphila ngeziborane besiyala eziboraneni besiyale bedinga, bayahamba bedinga abantu amanzi. Njalo okubuhlungu ukuthi sesizawathenga, sesiyawathengisela. Kambe thina ogogo abangaka sizathenga ngani amazi wona lawo? Ngoba qiniso lomnotho welizwe lethu awumanga kuhle, awumanga kuhle. Ngoba sika imali yakhona siyadubeka, siyahawula, asilalutho. Kunzima, kuzaba nzima kakhulu ebantwini abaningi kumalokishi angapha, omakhokhobo mabuthweni, konke siyakhonahle. Basila mgodi, abangale esilungwini bale mgodi bangcono, thina kasila mgodi. Siphila ngayo nale mgodi kaBhuzeni ngoba kuzaba ibuchapa bodwa, ama-toilet kasoza geziswe, akusoze kunasinga kuflashwe. Kuzaba nzima kakhulu umkhuhlane, kuzaba lemikhuhlane ezavela eminingi ezaba misha futhi esingayaziyo.
Isimo samagetsi ye
emagetsini lapha hayi kuzila kubuhlungu kakhulu ngoba vele ungathenga nje amagetsi e-$10 uyakuqeda inyanga uziweqele kudla ngoba lihlezi nje qhu. Sekwabangela ezinye indawo zithile, impahla zatsha, inhlahla kakufanga abantu kwezinye izindawo ngendaba yamagetsi onalawa angekho. Hhayi, amagetsi asithwathi senzima kakhulu, akula nto futhi esingayenza singaze sikhulume, vele kakula muntu onakayo ngakho lokhu. Ngiyamangala ukuthi ayebenga sezwe ngani ukuya kukhulunywa ukuthi azathengiswa. Kambe ungathengisa, ukhuluma ukuthi uzathengisa abantu abakho besweli. Amagetsi shwa hayi, phose vele siwathola okwemzuzu emncane. Njengathi eMpophoma vele kunjenja kula getsi, iyazibuye phakathi kobusuku. Yikho sesivuka khona kwithi kwithi sichaje amafoni, sizaba lokuthi sichaje khonokho ngamalayithi kwephesi osokukhona okuyikho kusinceda. Kunzima ngamagetsi kakhulu, kuthwalise nzima, nezinto ziyonakala ziyatsha. Kule minye imizithize enzileyo ukuthi itshile ngendaba zamagetsi ona lawo. Balahlekelwa, kwalahlekelwa iproperty, yalahleka yonke abantu basala bengala lutho sebe sokuchila. Thina singalawo vele singawabona wonke umuntu phakathi kokuzima ngamagetsi kuhle laba abalezinto zabo sina asila lutho singoba sihawulela ngapha siphonga ukukhangela nje sithula awasekho asekhambile njengakhathe singihlezi so awakunyama kuthejuyo yaswela lokuthi uphume uqondaka okuzabangela lokuthi abantu batshaywe nxa behamba lapha bevele emsebenzini kumbe bevela kwezindawo ngoba idorobho lonke liyabe limnyama siphakathi kokuzima ngamagetsi.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhulumende uthi uyalulungisa udaba lokusilela kwamandla amagesi ngokulungisa isitishi sewange thermal power station, ikakhulu ugatsha luka unit 8. Ngakwelinye icele uthi izesa ilobelane izivumelwano lenkampani yeChina emhlanganweni obuqhubeka kulelo lizwe lamazwe akuzwekazi leAfrika. Ikhansili yakoBulawayo yona ithi ilemizamo ngohlupho lwamanzi kodwa ithemba uhulumende uzakwamukela isicelo sokuthi amemezele leli dolobho njengendawo edinga amanzi ngokuphuthuma ukuze kutholakale usizo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, siye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sisebuvi esigabeni selukona enyakatho yemandebeleni lapho okulojaha oleminyaka elithumi lasikhombisa olunyiswe ngezinja ngamapholisa walimala kakubi. USabelo Duve uthi wayesilalele emavinkilini ngeviki ephelileyo lapho okwaqhamuka khona amapholisa anikela abantu ngezinja ngaphandle kwesizathu. USabelo utshele inkundla yesayithi ukuthi wawuhlaba wawulawula umkhosi kodwa amapholisa amphendula esithi yekela zikulume mbijana. Amagqwetha athi lokhu yikwephula amalungelo oluntu okusobala. Ngokunjalo umdeni kaSabelo kumele ubophise amapholisa ukuze ahlawulwe. Sixoxa lomunye walawa magqwetha umnumzana Pardon Taphumaneyi. Ngiyakwamukela kuhlelo gqwetha.
Ngiyabonga Mthungameli Nkomo, ngiyabonga balaleli.
Ulubona njani lolu daba?
Udaba lukaSabelo lungiphathe kabuhlungu ukubona umntwana omncane elunyiswa yizinja. Ngikhayela nje i-account yakhe ngokuzikhulumela yena ukuthi kuhambe njani. Utshengisa nje i-abuse e-power and authority yamapholisa ukusasazela yini. Indaba leyi kumele ihlolisiswe, amabhalawa abuzisiswe ukuthi kanti vele izinja lezi zibe zidingani khona lapho bazisasazela abantu kube sokutheni. Moso umntwana omncane ole 17 years alunywe izinja bekhangile belokho behleka ayinto eluhlazo kakhulu. It's a criminal offense kahle kahle nxa siyikhayela.
Kona kusemthethweni yini ukuthi amapholisa alumise abantu ngezinja kungakhathalekile ukuthi bala macala kumbe kabalawo?
Kuqakathekile ukuthi sibe le-context yokuthi siphendule umbuzo njengawona lowo because amapholisa bale dog unit, banamabhiza, bale riot unit esebenzisa ama-button sticks lama-tear gas ukuthi nxa kule ndawo ezokuthi kulebe le riot kumbe kwathini bezama ukuyuza abayithi minimum force bayahamba lezinto zinezo bezama ukukontrola uZulu, bezama labo ukuthi be maintain peace and order. This is why ngisithi i-context yokuthi izinja lezi zihambe njani e-Kenilworth ziqhakathekile ukuthi abantu bezwisise ukuthi izinja lezi zisasazelwe njani ebantwini, because it does look like uSabelo ube ngomunye wama victims abalunyiswe izinja. Angeke ngathi umthetho uthi khona kumele belumise abantu, but nxa kuyukuthi bayazama ukuthi becontrole, kungaba kuyi-riot or kule imvikela kumbe kuyini okwenzakalayo, amapholisa ayahamba bele zinto zinezo, amabhiza kumbe izinja, i-right gear. So ngizama ukuthi lapha without context ukuthi khona kube uhamba njani e-Kenilworth ukuze i-dog unit izihambe khona ngale, kuyini kade uhamba endaweni. But in a nutshell, angeke ngathi amapholisa baba le dog unit yokuthi balumise abantu. No, no, that's not correct. I-dog unit liana is there for purposes of controlling mobs and using minimum force, not ukuthi khona bahamba lezinja belumise abantu. But looking at it from an overview without the context, yinto engani yangikhathaza ukuthi angila the other side emapholiseni ukuthi kanti kube kwenzakalani e-Kenilworth lapha amapholisa la ezehambe lezinja khona ngale, because it's not an easy thing. Ngabona i-dog unit isihamba endaweni.
Sesibonile kanengi amapholisa ehlukuluza abantu ngendlela ezichiyeneyo. Abanye babo becine bewabophisa enkantolo, bedinga ukuhlawulwa, bencediswa ngamagqwetha. Imuli kaSabelo iyenelisa yini ukwenza okufanayo?
Ye, kuqakathekile ukuthi imuli idinge amagqwetha awe-human rights. Ngikhola bakhona labantu abangabhadalwayo, befinyelele kibo, bekhulumisane labo. Because amagqwetha lawo bazathatha ukuthi bebekwazi ukuthi emapholiseni, from the side of the story, amapholisa kuhambe njani. It's very possible ukuthi kube le negligence emapholiseni ukusasazela izinja. I-context lana ade ngikhuluma ngayo ibe khona, kwazakala ukuthi khona kuhambe njani endaweni, so that nxa kuyukuthi khona into leyi iyenziwe phandle komthetho, balalo ilungelo lokuthi hayi bethathe inyathelo elokuthi besuwe uMinister of Home Affairs lama damages. Ngithembala nje ngisiza ukuthi amapolice have not been very cooperative in terms of medical report, that kind of action. Siyayikhondema amapolice kumele bencedise imuli, kungabi ngazani sebe cover sebevalavala. As you know, umuntu angalunywa kumbe angashaywa, i-police report iyafunakala. We implore amapolice ukuthi they need to cooperate as quickly as they can. Amabites in that are very dangerous. So yes, they can pursue illegal remedy from the courts. Again, having looked at the context, ama lawyers on the ground bakwanisa ukuthi bebone ilungelo elingathathwa ukuthi bencediswe ngama lawyers, and also to get treatment and the damages and also any costs ezabe zikhona uhamba. Ngizwa they are moving between Nyathi lakuBulawayo, all those traveling costs, pain and injury, konke lokho izinto ezingathi ngama damages bakwazi ukuthi bephiwe bebhadalwe ngemva kokuhlolisisa ukuthi kuhambe njani.
Siyabonga Gqwetha, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga Nkomo, thank you Studio 7 for having me today. Libelelanga elihle, thank you very much.
Lapho besixoxa leGqwetha elilwela amalungelo oluntu, umnumzana Pardon Tapfumaneyi. Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Siyani indlebe njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo, ungadinwa la kusasa.
Zimbabwe.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lentokazi yakongwenya uShayilethi ocula umdumo wamapiano. UShayilethi ungumculi osacathulayo odabuka ePlumtree kodwa uhlabela ekwele Botswana. Lapha uphethe isingu yakhe entsha elesihloko esithi Sabela, kungxoxo ayenzelwe uNtungamile Nkomo weStudio 7.
alivona ndinda zonke zisiyeneyo ibizo ngoshayele thingweni ngiphuma kozinyama komqekuli emiculeni bengisaqala ngihlabela amapiano isihloko sengoma sithi mama sakela kunini ngilimemisa ungabalisi ngenhliziyo konke kuzothina
Mama Zabela, Mama Zabela, Kunini Gimebeza,
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani
abangathanda ukuxhumana lami ngitholakala ku 7782-2302 lapha engitholakala khona ngokuhlala ngisebhekwane
abalandeli ubatshiyela wapha manje
ngiyabonga ukungilalela into engayitsho yokuthi bengicela lingisapote and angiyiphelela la ngiyaqhubeka ngezomculo
Ngamele inkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu luyeza olunye uhlelo ngevikezayo singeke hlukani ke sikhangele ebezikhokhela abaphikisa eZimbabwe bathi ukukhahlanyezwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba uZulu abanye abesifazana eZimbabwe bathi basebenzisa imithi yesintu ukwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo Oliver Lelisayo Mutabo Kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.